manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Chinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechishanu kurume 6 2020. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemire tiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi.
So sekuona kwamaita mapurisa pavangonzwa kuti President Chamisa vachange vachiuya kuno vabva vakuunza mapurisa akawanda zvikuru atadzisa vanhu kuti vauye paprogramu ine. But sekuona kwamaita vanhu vedu vabuda neuwandu hwavo, but iyi programu yatiri kuita nyika yese. So zvataona kuno kwaitawo mapurisa vachamisa vabva vaendawo kunogarawo miti nekucleanawo kune kumwe.
Mutungamiri weMDC Vanelson Chamisa vanonzi vatadza kudyara miti nhasi mumusha weAirport sezvavanga vakaronga sezvo mapurisa afumira kuzara mumusha uyu. Ukuwo mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanonzi vabudirira muhurongwa hwavo hwekutsvaira kwagutu. Guta remutare royambira vagari kuti riri kutadza kuita basa raro nemazvo nepamusana pekushaya mafuta edzimotokari. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri weMDC Vanelson Chamisa vanonzi vatadza kudyara miti nhasi mumusha weAirport sezvavanga vakaronga sezvo mapurisa afumira kuzara panzvimbo iyi. Asi nhengo dzeMDC dzakwanisa kutsvaira muAirport makare muchirongwa chekuchenesa maguta chavari kudaidza kuti tsvaira Zimbabwe. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Tsvaira Zimbabwe, tsvaira Zimbabwe.
Tsvaira Zimbabwe, tsvaira Zimbabwe. Tsvaira Zimbabwe, tsvaira Zimbabwe.
Vachamisa avo vanga vachifanira kutsvaira pamwe chete nenhengo dzebato ravo pamwe nekuzodyara miti pane chimwe chikoro muAirport vanonzi vatadza kuuya sezvo mapurisa anga aine zvombo achinzi afumobata jongwe muromo ndokusosera panga pachida kudyarwa miti navachamisa. Munyori mukuru muMDC vaCharlton Wende vaudza vatori venhau kuti kuzadzwa kwaitwa mapurisa muAirport ndiko kwaita kuti vachamisa vasauye pachiitiko ichi.
So sekuona kwamaita mapurisa pavangonzwa kuti President Chamisa vachange vachiuya kuno vabva vakuunza mapurisa akawanda zvikuru atadzisa vanhu kuti vauye paprogramu ine. But sekuona kwamaita vanhu vedu vabuda neuwandu hwavo, but iyi programu yatiri kuita nyika yese. So zvataona kuno kwaitawo mapurisa vachamisa vabva vaendawo kunogarawo miti nekucleanawo kune kumwe dzidzo. Saka tiri kukurudzira mamembers edu MDC kwese kwese kwaari kuti vabate mabhurumu, vabate mutsvairo, vachenese Zimbabwe.
Sachigaro weAirport Local Board vabatanai masunda vatsinhirawo zvataurwa navahwende. Motokari dzemapurisa anga aine zvombo dzaswerawo dzichitenderera muAirport uye mapurisa epaAirport Police Station atitaure nevakuru vavo kuHarare. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vati tigovafonera asi pataenda pamhepo tanga tisatakwanisa kutaura navo. Vahwende vaudza vanhu vanga vachitsvaira muAirport ava kuti bato ravo rinotarisira kuti makanzuru ose aite basa rawo nemazvo sezvo makanzura ebato ravo ariwo akasa rudzwa neveruzhinji.
Batora kuti muzive kuti gore rino igore rekusunungura.
Amen.
Atigone kuti vanhu vakavhota isusu tiri vanhu veMDC torega kuti vhoti yevanhu isakaunti. Tikuzwanana saka inofanira kukaunta makasos medu muchiitwa service delivery. Tora kuti mvura ike ichisvika kudzimba because atidi kuti makansels ayuze excuse yana Munangagwa andivika ngavatsvage nzira dzekuti vanhu vawane mvura mudzimba, ngavatsvage nzira dzekuti zvavanogona kuita mabasa achitiretwa ite council level handidika mayouth edu achipinda achina mabasa. Isu kumusoro tichigadzirisa kuti voti yenyu yoita sei, yokaunda sei. Saka tinenge takatarisa kumacouncils kuti service delivery kuma councils atidi excuse anika nika yakashata but kana wapinda mu office uchiziva kuti ndo zviripo shanda.
Asi vamasunda vati kanzuro yavo iri kutadza kutakura marara sezvo mafuta edzimotokari asiri kuwanikwa nyore uye vagari vazhinji vemuepworth vari kutadza kubhadhara mitero yavo kukanzuro kuburikidza nekusamira zvakanaka kwehupfumi hwenyika. Mumwe mugari wemuepworth vajelous Jacob vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo vazhinji vavo vasina mari yekubhadhara mitero kukanzuro kuti igokwanisa kuchenesa nharaunda yavo zvinhu zvakaita sekutsvaira hazvidi mari kuti zviitwe.
Vamwacho ndivo vanoti vakarasta kana maprotector plaza vashandisa vanhu vatozoona vachinhonga vachitambisa. Saka isusu tikuti tikabvisa marara zvinotibatsira kune vanhu vatina vadiki kuti pazvirwira vakwanise kubatana nazvo. Plus mvura chadzidzo kana dzika naya tova dzimwe mvura dzinenge dzaakukokora marara aya akupinda mukati medzimba dzatinogara dzimwe mvura dzo dzinozoshandiswa nevanhu saka zviri kukonzera urwere. Saka kune marara tikakwanisa kumatsvaira nzvimbo yedu tikaigadzira ikagara yakachena zvinotibatsira isusu seairport.
MDC inoti kubva zvino zvichienda mberi nhengo dzayo dzichange dzichitsvaira munzvimbo dzakasiyana siyana munyika yose chishanu chekutanga kwemwedzi woga woga senzira yekuti nyika igare yakashambidzika. Murongi wemisangano mubato iri vaAmos Chibaya vati nhengo dzebato ravo dzinofanira kushandisa mikana yekuungana uku kuita zvinhu zvinoita kuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nebato ravo vabve mumasimba eutongi zvinosanganisira kuratidzira. Asi mutauriri wezanu PF vaSimon Kaya Moyo vaudza Studio 7 parunhare kuti zvose zvaitwa neMDC zvinofanira kunge zviri zvinhu zviri pamurau vachiti vanochengetedza mutemo havazoregedze kuita basa ravo kana mutemo wenyika uchityorwa. Nekune rumwe rutivi vaMnangagwa vakati hurumende yavo haisi kuzoregedza veruzhinji vachiratidzira zvine mhirizhonga zvinoita kuti vanhu vafe uye vamwe varasikirwe nemidziyo yavo sezvakaitika gore rapera apo nhengo dzem DC dzanga dziri muepworth dzichitsvaira vaMnangagwa vanga vachitungamirawo kutsvaira panzvimbo yemabhizimusi yemupandawana kwaGutu. Kunyange hazvo Studio 7 isina kukwanisa kunzwa kumutauriri wavaMnangagwa vaGeorge Charamba kuti nzwe mafambiro aita zvinhu kwaGutu kwakare mumashoko avaisa padande mutande ravo retwitter. Munyori mubazi rezvoburitswa kwemashoko vaNick Mangwana vati vaMnangagwa vatambirwa zvine mutsindo nevatsigiri vavo kwaGutu. vaMnangagwa vane urongwa hwokuchenesa nzvimbo munyika hwavanoita chishanu chekuta anga mwedzi wega wega. Dunhu remasvingo reZANU PF rinonzi rakurudzira kuti zvirango zvakatemerwa mutungamiriri waro nevamwe vavo muZANU PF nehurumende yeAmerica zvibviswe. America yakawedzera zvirango izvi kwerimwe gore ichiti vatungamiriri veZimbabwe ava vagadzirise maitiro avo munyaya dzekodzero dzevanhu kuremekedzwa kwemitemo yenyika pamwe nekupedza huori. Zvirango izvi zvichaongororwa zvakare mwedzi uno gore rinouya. Ndakamirira Studio 7 kuEpworth ndini Thomas chiri pasi.
Guta remutare riri kuyambira vagari kuti riri kutadza kuita basa raro rine mazvo nepamusana pekushaya mafuta edzimotokari. Lloyd Moyo anotipanya iyi.
Kanzuro yemutare yakazivisa vagari kuburikidza negwaro rayakanyora ichiti ichambomira mabasa ekutakurwa kwemarara kudzimara yawana mafuta edzimotokari. Mutauriri weguta remutare vaSpring Mutiwi vanoti sekuomerwa kwakaita nyika yose nekushayikwa kwemafuta edzimotokari, kanzuro yemutare iri parumhanhanzombewo zvekuti mabasa ayo ose anoda motokari ambosendekwa.
Iko remafuta rakatarisana nenyika rakonzera kuti seguta remutare tinge tichitadza kutora matanho ekutakura marara pamwechete nekuenda kunogadzirisa pombi dzine dzesuwa pamwechete nepombi dzinenge dzabvajuka dzemvura. Pari zvino kutaura kwatiri kuita motikari dzedu dzeservice delivery hadzisi kukwanisa kufamba nekuti hapana mafuta ekuti dzinge dzichiita basa irero, zvichireva kuti basa zhinji ratinofanira kunge tichiita sekanzuro pari zvino tatadza kuti tiriite nedambudziko rekushomeka kwemafuta.
VaMutuyi vanoti vagari vasarasara semarara kunyange pasina anouya kuzoatakura mumisha inogara veruzhinji.
Nharaunda dzedu dzinge dzakachena. Vanhu tinokurudzira kuti vasarasa marara pese pese asi kuti vamirire kuti patinenge tazowana mafuta motikari dzedu dzava kufamba tizenge tichitakura nemwero. ndingati ndoda mudziko rawira kanzu reguta remutare.
Ah, sevagari vemuguta remutare vari kudya marasha vachiti kanzuru yavo inofanirwa kuona zvekuita nedambudziko rayakatarisana naro. Mumwe mugari wemumusha wehobhaus vaandrew gatawa vanoti kanzuru yava kuisa hutano hwevagari panguva yakaoma.
Zvinhu zvatingasa zvatikatotiomerawo pasituation yarikatikuanzwanazvo vakabudisa mukanzuro asi ayo mabinatisapozo ngachiti kutakurwa nguva nenguva kutirira utano hwevanhu vana muuziva tsvina ukata nguva chengete tsvina pamba zvinhu zvinofanira kuve zvikutakurwa regulary on daily basis kana zvinzi friday friday handioni senge pazvinhu zvakashata izvo saka yei vane vanotiomesera.
Mumwe mugari wemuguta remutare vaandrew kaiya vanoti hurumende inofanirwa kuona kuti kanzuru yavo yawaniswa mafuta edzimotokari kuitira kuti marara agare achitakurwa.
Tine mabhini kana asikakwanisi kutakura mabhini ngavatore ningirini ivo vachiti hawana fiyo sazvo vati ngwangudzure USA yacho yese ingoshande bhozi hapana kwatinokwanisa kuisa chii mabhini achitiri chimarasirepi ndo zvinokonzesa zvirwere zvakawanda ende zvine zvirwere zvairongwa nacorona virus izvi saka mabhini tikagara takaunganidza futi idambudziko futi ngavangobvumire maus achoata se ashande zvirizvo kana kuti govenment ngaiprovide ningirini fiu yacho kune vekanzuro sezvavangoita kumazupu ikoko aithink ndopfungwa ingatingashandiwe.
Nyanzvi munyaya dzeutano dzinoti kushayikwa kwemvura yakachena pamwe nekusatakurwa kwemarara kunoita kuti zvirwere zvikuru zvemanyoka zviputike munzvimbo dzinogara veruzhinji. Mamwe maguta akaita segweru nebhulawayo anonzi akatarisa nawo nedambudziko rekushayikwa kwemafuta edzimotokari zvoisa upenyu hwevagari vakawanda munjodzi yezvirwere zvinokonzerwa neutsvina munharaunda dzavanogara. Ndakamirira Studio 7 Mamutare ndini Loida Moyo.
Vateereri musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zveStudio 7 pamasaisai anoti 909 AM 6175 ne9825 kHz. Manheru ega ega ninguva dza7 pm svondo kusvika mugovera munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 AM 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotanga na 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave.
Rimwe sangano rinomirira varayiridzi reprogressive teachers union of Zimbabwe kana kuti PTUZ rinoti harisi kufara nedanho rarinoti riri kutorwa nehurumende rekumanikidza varayiridzi kunyora mafomu arinoti ari kuda kushandiswa mukubata mari dzekufambisa zvitoro zvemauto kana kuti magarrison shops inove 2.5%. Mutungamiri wePTUZ Dr. Takawafira Joe vanoti vakuru vezvikoro zvikuru vari mudunhu remasvingo vari kumanikidza varayiridzi kuzadzisa mafomu aya. Studio 7 yakundikana kubata mukuru wezvedzidzo mudunhu remasvingo vaZedius Chitiga sezvo nhare yavo yanga isiri kudayirwa. Ngatinzwei hurukuro yataita naDr. Joe pamusoro penyaya iyi.
Hongu muzvikoro varayiridzi vari kumanikidza nevakuru vezvikoro kuti vasvine mafomu. Mamwe mafomu achona anonzi finai mafomu aya kuti tozokupai inonzi zenda namba mokwanisa kuzotenga zvinhu zvinenge zvakachipa zvinenge zvichitengeswa kumagarrison shops. Vamwe zvavanonzi finai mafomu mokwanisa kuti mozowanawo mavhocha ayo akawanikwa nemamwe madhipartments emugovernment asina kuwanikwa navarayiridzi. Pati chikuru chinotinetsa isusu sangano romiri yavarayiridzi ndeyekuti vakapiwa mavhochazo kuti vanotenga zvinhu hapana vakambobvisa mafomu. Vending yakatobhaniwa neministry of education kuti varayiridzi vasawanikwa vachiita vending. Saka hationi sokuti either mavhochazi kana kuti zvekuti tozokupa vhenda namba zvinhu zvine mandorokwati.
Saka imi muri kufunga kuti mafomu aya angava nechekuita nenyaya iyi?
Isu tiri kufunga kuti mafomu aya ane chekuita ne 2.5% iyo inoda kushandisa kuti inge ichitenga zvinhu zvinoenda mumagarrison shops anozobatsira masoja, mapurisa, macio nevekuprison service. Hurumende yakaita sokuti zviri voluntary ndo zvatiri kuona sokuti vari kunyebera varayiridzi kuti anenge asaina mafomu tete yaya anozoona pasalary pake pava kubvisa 2.5 zvonzo wakasina mafomu ega.
Iwo mafomu harukunziwa nyora ya wa show. Haasi kuratidza here kuti izvi zvaari kutaura nezvazvo.
Ana zvano taura kuti ndezvei. Anoda kuti munhu akomplete zita rake, PC number ne ID number. Asi idzitsanangudzo dzinobva kuma headmaster kana vakutsanangudzira varairidzi kuti sei vachikomplete iyo ndo ari kutaura zvama voter number.
Zviri kuitika matunhu api vazhou?
Takazviona zvakanyanya kumasvingo, asi kumashonaland east zvavako futi, kumashonaland west zvavako futi, uko vari kutaura zvama vendor numbers. Saka zvinenge zviri kutenderera nyika yese.
Saka imi sesangano matanhu apa muri kutora.
Isu takaita zvinhu zviviri. Chokutanga hurumende yaita 2.5. Takanyorera kuhurumende tichiramba. Vamutume mumwe vakapindura vachiti zviri voluntary. Isu tabvayo tanzwa kuti zviri voluntary. Takazoenda kuvarairi tichivaudza kuti vasawanikwa vachipinda mafomu aya ari kukurudzira namaheadmaster muzvikoro. Saka ndoo matanhu atinoona sekuti tingatora. Tozomirira kuona kuti zvinozoita sei, asi ndinofunga kuti sangano rinomirira varairidzi taita zvese zvinopa kuti kana murairidzi ane pfungwa anofunga zvakanaka asabatirwa mari yake ichienda kumagarrison shop.
Vanga vari mutungamiri wesangano reptuz Dr. Takawafira Zhou vari parunhare kumasvingo nestudio 7. Makateerera kuStudio 7 tiri kutepenyura tiri pamuzinda weVoice of America muWashington DC. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Cameroon inoti matano akatorwa nenyika iri pakati peAfrica iyi kubva kutanga kuonekwa kwecoronavirus kuChina aibatsira kuona munhu wekutanga ane COVID-19 munyika iyi nhasi. Vakuru muhurumende vanoti chirwere ichi chaonekwa mune chimwe chizvarwa chekuFrance chakapinda munyika iyi musi wa24 kukadzi. Dunhure Maryland rave rechina muAmerica yose kutora matanho echimbi chimbi zvichitevera kuwanikwa kweutachiwana hwecoronavirus muongororo nhatu kwaratidza kuti vanhu ava vakabatwa nechirwere ichi mudunhu iri. Vakuru muhurumende yeAfghanistan vanoti vanhu vangangosvika 32 vaurayiwa, vamwe vangangosvika 60 vakakuwadzwa nhasi. Apo varume vanga vakapakata zvombo varidzira kuti pane mumwe musangano muKabul vanga uchipindwa nevakuru vakuru vanopikisa. Komiti yeparamende inoona nezvenharaunda iri kukurudzira kuchengetedzwa kwakanaka kwematoro ichiti nyika yakasaita izvi iri kuzvisikira moto muziso. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wavaita nevatori venhau nhasi muHarare, vanga vakafanobata chigaro chasachigaro wekomiti iyi vatapera saizi, vati ongororo yavakaita inoratidza kuti matoro ari munjodzi munyika. Vasaizi vati sedare reparamende vakaona kuti panoda kushandurwa mitemo inechekuita nenharaunda kuitira kuti ibatanidzwe pave nemutemo mumwe chete unochengetedza matoro. Vasaizi vatiwo vari kukurudzira kuti kuumbwe komishini inotarisawo zvekuchengetedzwa kwenharaunda.
Saka takaona zvakakodzera kuti tichinyatsotarisisa ndokuona kuti dambudziko rakakurisisa. Asi taona kuti zvakakurisisa, takaonazve kuti panoda kuti pave neshanduro mumitemo yedu. Zvinhu zvese zviri kuitika izvi. Tine mitemo iripo, tine Urban Councils Act, tine Water Act, tine Environmental Management Act. Asi tiri kuona kuti zvinhu zvirikungoitika paasi mitemo uripo. Saka taona kuti zvakakosha kuti zvese izvi mitemo yedu ibatanidzwe tive nemutemo mumwe chete unoita kuti unyaso protekta kana kuchengetedza mawetlands yedu tisaite dambudziko. Nokuti takaonawo zvakare zviri kuitika kunana Kenya, kuti ana Kenya vanongoisa max nzvimbo iyoyo inenge yakatogadzirwa kuti haisizomboitwa anything because inenge yaonekwa kuti its a wetland. Saka naizvozvo with our partners takaita marecommendations atakaisa pasi, atakakurudzira minister wedu dei panga pakwanisisa kuti pave nedare kuti commission inenge ine vanhu vanoziva nezve environment vanhivawo vobvapiwo maskini by just like zvakangoita vasaki zviya kuti vanenge vachitarisa nyaya dzeenvironment idzodzi.
Vasaizi vati mumatoro muri kurimwa, muri kuvakwa dzimba, zvekuti izvi zvikaramba zvichiitwa zvichakonzera kushayikwa kwemvura zvachose.
Saka kana tichina kugadzisa nyaya iyoyo, it means kuti kwatiri kuenda tiri kukanganisa upenyu hwedu, kwatiri kuenda tiri kukanganisa even upenyu hwevana vari kuzotevera, nekuti tichapedzisira tisisina even mvura, tisisina even mawetlands iwaya, notiri kuona kuti also pese pese pari kungorimwa. And izvozvo zviri kuzozisakuta also kuti mafertilizers atiri kuisa mumaminda imomo muno muHarare ari kuenda kuna Namukwisi, ari kuenda kuna Lake Chiwelo. Izvi zvireke Chiwelo sekuziva kwataakuita ya 20% silted. Saka with that it means kuti chakaramba tiine matambudziko especially muno muHarare kuti yakundikana kuwana mvura yotingawana.
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reHarare Wetlands Trust vaCelestino Chari vati zvakabuda mutsvagiridzo yeparamende ndizvo vanogaro kutaura zvekuti matoro haasi kuchengetedzwa munyika. Vachari vatiwo vanowirirana nepfungwa dzakabuda muongororo iyi zvekuti zvakakosha kuti paisiwe miganhu mitsva yamatoro.
Kuda kuti ministry neenvironmental management agency vange vachikwanisa kunge vachibuda neyatinoti isusu wetlands map inotarisa kuti mawetlands atinawo akamira sema muZimbabwe mese. Akadaro vomagazeta kuda kwatingati kumachengetedza, kuda minista vodeclare kuti dzindo nzvimbo dzinofanirwa kunge dzichichengetedzwa, hadzifaniri kunge dzichirimwa, hadzifaniri kunge pachiitwa madevelopments akaita sedzimba kana zvikoro kana chimwe chinhu pamusoro pazvo.
Vachari vati ongororo yavakaita inoratidzawo kuti matoro mazhinji munyika ari munjodzi sezvo kumwe kwakatovakwa kumwe kuine urongwa hwokuda kuvakwa.
Hatinawo matoro atinawo ese izvezvi hakuna kumira zvakanaka nekuti kune maplans kana uono uri kubvawo kumalocal authorities nelocal government vachiti vanhu zvavanokwanisa kunge vachiita mawetlands macho. Saka tofanira kunge tiri clear kuti zvinobvumidzwa nezvisingabvumidzwi mawetlands zvinge zviri clear zvichiwirirwana. Kuda ndozvoda kutarisa kutemo zvoda kutarisa zvakarekomendwa neparliament kuti
komiti yeparamende iyi iri kukurudzirawo kuti gurukota rezvenharaunda rimise kuvakwa pamwe nekurimwa kuri kuitwa mumatoro uye kugadzirisa matoro akakanganiswa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika musocial media.
Pachirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona. Chatinokupakurirai musi wechipiri china nechishanu nhasi tanga tiri kutarisa mamiriro akaita zvinhu munyika.
Taurai tinzwe, muri kuHarare kupi?
Mount Abbey. Tatiti chirongwa chekuchenesa nyika mumaguta izvi hationi chakaibva chirongwa chakanaka zvikuru. Tinotarisa kuti tinge tichitoenda mberi kuti maguta edu aramba aine utsanana.
Imi makambopindawo machiri here kwamuri ikoko?
Takambopinda pachiri tiri pa5/7 apo. Takangoendamo neshamwari dzangu dzandainadzo, takangopindawo zvakanaka-naka, hatina kumboita any problem.
Saka imi semaonero enyu, zvii zvamungataurawo vamwe vakatarisa vanenge vari kuti zvirongwa izvi zvingabatsire here? Nekuti vamwe vari kuti chiri kunyanyonetsa munyika inyaya yeupfumi, izvi zvokutsvaira-tsvaira nezvimwe zvakadaro. Pari zvino hazvina basa, munotii kune vanoda?
Yeah, to some extent vanenge vari right, but on the other hand ndiona kuti hatinga tichirongwa chekuti pave neutsanana, hatingamiswe nekuti upfumi hauna kumira zvakanaka. Hongu maproblems aripo hawo, asi zvekuti tive tinogadzisa maguta edu achena hazvingamisi nezvozvo. Sezvo upfumi tinenge tichionesana tichigadzirikana vachipowo maideas kwete kungoshoropodza pasina maideas.
Muri kutaura naAlbert Barati, ndiri kuBotswana.
Ehe, taurai tinzwi.
Ndinoona kuti zvavari kuita zvokurambidza mutungamiriri weMDC kukirina hazvive zvakanaka, kozi kureva kuti nyika kureva kuti ndeye munhu wana, isusi revanhu vese. Dai vagona kunge vamupawo pemisheni yakuti aitewo zvaari kuda, because handidiwo bagirina kwa mpanda wana vamtiwa akirina kwepo edi zange zviri nani sokuratidza kuti havasi kuda kuti mbote MDC ipinde papa zvirongwa zvezvi nyika ndeyavo vari vega saka
aiwa vachamisa varambidzwa kudyara miti kuepo
zvakangofanana kuti dai vangu vasiya vadyara muti wacho na zvakangofanana nezvaita kuko kwa mpanda wana zvakangofanana
kalokola makwera tikutaura nani Tiri kutaura nani? Taurai tinzwe. O muripa iko kasi muripa mateminazo.
Ona kanda ichaka message kakusidzo sezvino handisi. Kunditaura maonero angu vari mavuno kadzei ndinondozwa sei. Kuzvuka zvekenga kuti sezvino manheru tandinzwa.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Munhau dzemitambo chikwata chezimbabwe chemawarriors chiri kupinda mukamba mangwana kutanga gadziriro yacho yemakundano e2020 africa nations championships aya ari kuitwa mucameroon kubva musi wa4 kusvika 25 kubvumbi michael kariati anotipa nyaya iyi
vanotungamira nhabvu vezifa kana kuti vezimbabwe football association vatora yambiro yekuti chikwata ichi chinoda gadziriro yakasimba zvakadzama nekupa maureas nguva yakati wandei vari pamwe chete mukamba ishanduko huru kubva pane zvanga zvichiitika makore mashoma apfuura apo zvikwata zvenyika zvanga zvichiungana mazuva mashoma shoma kwasara mitambo kana kuti makundano atange chimwe chiri kufadza ndechekuti kamba iyi haisi kuzokanganiswa sezvo mitambo yenhabvu yemunyika isati yatanga muongororo wemutambo wenhabvu vafarai kambamura vanoti zviri kuitika izvi zvinoratidza kuti vezifa vadzidza kubva mukukundikana kwekare
They say pachirungu failing to prepare is preparing to fail. Tai kara chikomera ngomera kuti vakomana vanogona kushewa nguva yekuti vanonge vachiita macombination. They have to have time to gel. Abazifa yarakidzawo professionalism for the time ever. Tinoa aiwa maoko kwavari.
Asiyave kudiwa sekutaura kwevaimbove mubati wepembe vasimu hamandawana ndechekupa chikwata ichi mitambo yekuedzana masimba nezvimwe zvikwata zvakasimba sezambia netanzania izvo zviri kuendawo kumakundano aya
tinofanira kuti titambe nemateams mahombe kuita kuti tiwane exposure pamberi apa so that kana tichinge taakutamba vanhu vedu vanenge vajela zvinenge zvaakuita
murairidzi wemawarriors zvidhiravhiko lugo rosic kana kuti lugo aunganidza vatambi makumi maviri nevanomwe avo vachadzikiswa kusvika pamakumi maviri nevatatu chikwata ichi chisati chasimuka asi paita kunyunyuta kuti vatambi vakaita saralph kaundera naronald tio ralph wacho akatora mukombe wechipiri pamakundano ecastle soccer star of the year hapo pavatambi vakasarudzwa ava vamwe vatambi vasarudzwa ndiphineas bamusi patson jaure william taderera iye nakati prince duve devon chapa ishmael wadi valentine kadonzo king nadoro juan mtudza na kelvin madzongwe zimbabwe inofanira kubuda iri pazvikwata zviviri zvichange zviri pamusorosoro mugungano rezvikwata zvina rinosanganisirawo cameroon burkina faso nemali kuti enderere mberi nemakwikwi aya ndakamirira studio 7 muharare ndini Michael Kariati
muchirongwa chelive talk naATM tiri kutarisa zvirango zvakawedzerwa negore neamerica kumutungamiri wenyika vaemarson munangagwa pamwe nevamwe vavo muzano pf kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7 shandisai whatsapp namba dzinoti 001 202 465 0318 sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi mutungamiri wemdc vanelson chamisa vanonzi vatadza kudyara miti nhasi mumusha weepwet sezvavanga vakaronga sezvo mapurisa apfumira kuzara mumusha uyu ukuwo mutungamiri wenyika vae Emmerson Mnangagwa vanonzi vabudirira muhurongwa hwavo hwekutsvaira kwagutu. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Ane kuonekai ndini Jonga Kandemi iri ndiri muWashington DC ndekusiyamira na Chris Gande.
Soku isikati sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingali tshona njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 6 Mbimbitho 2020 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje
ukukhuluma nje ngisela bafaka i message ukuthi abantu abazavuya bevela kwamanye amazwe kumele bacheke ma borders lapha kwa airport, bacheke talent babone ukuthi abantu abala abapho yini abalayo yini i-coronavirus leti.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthiye abanye bephethe ongaphansi ngamazwi akhe ukuthi kumele abantu bazihlanze kunye lemizi yabo esithi abazatholakala belamahu bazabotshwa.
Lapho esiphuma khona thina siphuma elathi ekhezi kwesigangathi. Sise sisihlabela umusic wethu sithi South Africa endaweni yasePretoria.
Abakumsebenzi wokwethekelelwa kwelizwe bathi sebelenhlelo ezithile zokucebisa lokwazisa izethekeleli negcikwane le-coronavirus ukwenzela ukuthi lingamemetheki elizweni. Kuhlelo Woza Friday lamhlanje silothabani moyo ehamba leqembu lakhe letatani baloyi Express. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthiye abanye bephethe ongaphansi ngamazwi akhe awokuthi kumele abantu bazihlanze kunye lemizi yabo esithi abazatholakala belamahu bazabotshwa. Umnangagwa bekhuluma esempandawana esigabeni semaphandleni eGudu emcimbini wokuhlanza ilizwe phansi kohlelo olwenziwa ekuqaleni kwenyanga sikhathi sonke. Abanye bathi amazwi la abe ngokuhaba nje kuphela, kodwa abanye bathi angaba iqinisile ngoba emkhosini ofanayo kunyanga izimbalwa ezisanda kwedlula uMnangagwa watshela uZulu eqinisile esithi nxa engasanelisi ukuthenga inyama ngoba isidula kuzamele azidlele imbhida lamagwili. UMnangagwa ukhuthaze amakhansili ukuthi abe lenhlelo zokuhlanza izigaba. Kolunye udaba olufanayo umkhokheli webandla le-MDC uMnumzana Nelson Chamisa wehlulekile kuyafika emzini we-Epworth kuhlelo lokuhlanza ilizwe lokuhlanyela izihlahla olwenziwa yileli bandla ekuqaleni kwenyanga sikhathi sonke. Kubikwa bekugcwele amapholisa ahlomileyo anqabele uChamisa ukuthi afeze uhlelo lwebandla lakhe. Lanxa uChamisa ehlulekile kuyafinyelela indawo lapho kade kumele kuhlanyelwe izihlahla, kubikwa enye inkokheli yebandla lakhe labasekeli bakhe benelesile ukuyahlanyela izihlahla. Sixoxele sikhulumeli sikaChamisa uMnumzana Nkululeko Sibanda ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Wale sebefike endawo lapho sathola ukuthi bezagcwala amapholisa njenganjalo athi wona afuna ukuthi kwenziwe abakuthandayo, kodwa ngodaba lokuthi bekungalungiselwanga ukuthi sikube nokuphikisana sadayo kwanamhlanje ngcono abantu bake abanye bese beyenzisa umsebenzi dawuna lowo msebenzi ehambe siwenzile ukusiwelele. Sizabuya sithindele futhi njalo siyazi ukuthi awula okwenziwa ngamapholisa okwenza ukuthi sibuyele muva ngezinhlelo zethu.
Kahle kahle bathi sizatho bani ukuthi kungenziwa kade lifuna ukukwenza?
Bathi bona bazama ukuthi njengoba uPresident Chamisa yena wahambela abaningi abalandeli bakhe bajoyine kuMnangagwa bazamukuthi ngelumnanga kwa support ngokuthi bathayi hambane liye sebenza lomnanga
lona uhlelo lo lukadulusenzakala namhlanje oloku hlanyela izihlahla lokugezisa indawo luhlelo oluzahlala lusenziwa inyanga zonke na
yeah asohlela lumayo kwaphela sikhangela ukuthi udaba lwe-environment ludaba oluqakathe kakhulu lokuthi silungise umoya lezenjalo ukugezeka kwezindawo kuluhlelo luhle kakhulu esa oluvele lwasungulwa ngu-President Zamisa
ube le njongo na yokubana uzakhuluma ngodaba lwe-coronavirus umongameli
umongameli ubengazange alungisele nalokho ngoba useke wakhuluma ngaphambilini ngodaba lwe-corona wanika i-statement sikhangelela ukuthi nxa kungalandeliselwa izixwayiso zakhe kungaba nempumela enhle kakhulu njalo ilizwe lingazilungiselela ukuthi nxa kungaba nohlupho lwe-corona sithole ukusiza uzulu
Hello ke ngumnumzana Nkululeko Sibanda isikhulumeli sikamongameli webandla le-MDC ubekhuluma le-Studio 7 ecingweni eseHarare Abakumsebenzi okwethekelelwa kwelizwe bathi sebelenhlelo ezithile zokucebisa lokwazisa izethekeleli ngegcikwane le-coronavirus ukwenzela ukuthi lingamemetheki elizweni. Abakulumsebenzi bahlangane lomphathintambo kahulumende obona ngezempila kahle umnumzana uBhadamoyo kanye labogatsha lezokwethekelelwa kwelizwe becubungula indlela zokwenqabela ukumemetheka kwaleli gcikwane. Abomanyano wamazwe omhlaba kuhlangothi lwezempila kahle lweWorld Health Organization labo kade bekhona kanye labenhlanganiso zeTourism Business Council of Zimbabwe lohlangothi lweZimbabwe Tourism Authority. Iziphathamandla zeCouncil yeVictoria Falls zitshele iStudio 7 ukuthi udaba lolu luyacutshungulwa lugatsha lwezempila kahle kamanisipala kanye lamakhansila. Usthandekile emhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Lawrence Ndiweni usomabhizimusi olenkampani yezethekeleli eVictoria Falls.
Ah kube lama cancellations amaningi kakhulu because of this thing because we are expecting a lot of visitors. Lakithi kuma kwethu ama clients lati kube lama cancellations akusela abantu ababuyayo because of this thing. Ngathi ngiretire ecouncilini then I opened my own company of tourism. I'm one of the tour operators in Victoria Falls.
Sizwa ukuthi uhulumeni ube lomhlangano labo somabhizimusi bona abamankampani onala.
Ah ukuhlela mhlawumbe njengoba kuyinto engani isentsha. Kwengimane khona bevuya ukuthi bazositshela ngakho but in the meantime bengingasi attract sibekhulume nje kuphela bafaka i-message ukuthi abantu abazavuya bevela kwamanye amazwe kumele ba-checkwe kuma-borders lapha la kuma-airport ba-checkwe thoroughly babone ukuthi abantu laba abakho yini abalayo yini i-coronavirus le
ungathi baningi kakhulu yini abathe abasabuyi
kweyami companies kube lama cancellations afika almost 10 or so singazikile ama-big companies but nje labo baqala kuthithi kube a lot of cancellations adele group of 50 ajongele ibuye isiyakhansela ayisabuyi ngenxakho no sebadala because of this coronavirus sebekhanselelile postpone their journey bazositela in the later date sembe abantu abavela ngaphesheya because yibo vele sitila labo kakhulu abezobavela ama-Americans Australians ngathi all over the world nje amakhiwa abuye
abevele lokhu ebuya
ade lokhu bebuya mpela
lanxa kungela amagetsi lamanzi kwesinye isikhathi
ya udevelop gates yiyo ade lisafektha kakhulu but hayi most of the companies befila ama-generator esiwasebenzisayo for internet and the mawetelele the moment igetsi siwaphansi kusetshenziswa ama-generator but sesiwa-affected kakhulu emanzini ngoba amanzi esilawo ama-generator from the river and to the our purification plant where there's a lot of pumps that are pumping water to the our reservoirs.
Lo ke ngumnumzana Lawrence Ndiweni olenkampani yezethekeleli edolobheni le-Victoria Falls ubexoxa ecingweni losithandekile emhlanga weStudio 7 ekhonale eFolos.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku-909 medium wave. la ku short wave 6175 la ku 7255 ekseni susela ngo 6 kusiya ngo 7 kuthi ke ntambama kusukusela ngo 8 kusiya ngo 9 sitholakala ku 909 medium wave la ku short wave 4930 13860 la ku 15460 kilohertz ku live talk sitholakala ku short wave ku 4930 13860 la ku 15460 kilohertz kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Abesifazane balungiselela ukunanza usuku lwabo olu-International Women's Day ngesikhathi abalwela ilungelo likaZulu. Amalunga ayidalela ePhalamende lamakhansila bekhuthaza omama lamantombazana ukuba bazi amalungelo abo ukuze bafinyelele amathuba amanengi. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Usuku lwalonyaka lulesihloko esethulwe yinhlanganiso yamazwe omhlaba wonke jikelele e-United Nations esithi I am Generation Equality, Realizing Women's Rights. Abesifazana bakhangelele ukuba bafinyelele amathuba atholwa ngabesilisa kukho konke kungakhathalekile ukuba yisiphi isigaba. Ukuze kufezeke lokhu, abathakazelela ezombusazwe labamele abesifazane bathi kumele omama bafundisane ngamalungelo abo. Unkosikazi Barbara Thanyanyiwa isikhulumeli sabomama kumanyano we-MDC Alliance uthi amalungelo abesifazane akhona ngalotshiweyo ngakho ke kufanele bafundiswe ngamalungelo la.
Indikimba esihamba ngayo akhuluma ngokuthi mina kumele ngibe sengikhuluma nge-equality ngibona ukuthi amalungelo abomama ayanakekelwa. Iyakhuthaza ukuthi wonke umuntu kumele azizwe lingana kungelwa kubandlululwa ukuthi wena ungumama. Singakhangela ngaphambilini omama babengavunyelwa ukusebenza, babengavunyelwa ukuvota, yonke into wakuthiwa ngekababa. Khathesi amalungelo abomama singathi sesilawo kodwa ikakhulu emaphepheni kuma constitutions osekusele ukuthi mzamo bani ethathwa nguhulumende ukuthi amathuba alinganiso omama labo baba balingani.
Ukansila wakobulawayo unkosikazi Sikhululekile Moyo ukhuthaza omama ukuthi basukumele phezulu ukuze bathole izikhundla njalo balingane labo baba ekufinyeleleni amathuba.
Ilanga lethu liqakathekileyo ngoba siyabe siselebreta ukuqakatheka kukamama njalo siqakathekisa ku-gender equality ukuthi omama abaningi sebanelisile ukuthi bakhuphuke babe sezikhundleni. Omama isikhathi eziningi babengaqakathekiswa kwakungelanto abazenzayo ezibonakalayo kodwa khathesi ngalezi nsuku sikhangelele ukuthi omama bayathuthuka njalo omama bayakhokhela indawo eziningi.
Unkosikazi Sichelesile Mahlangu olilunga ledale lePhalamende uthi kumele omama babambane ukuze bangene ezikhundleni eziphezulu.
Thina sodwa lathi omama siyithe esizinyathezelelayo esinyathele omunye umama lokuhlala sixabana singomama asifuni ukubona omunye umama ephumelele. Khathe sikunje edale lePhalamende omama esingathi bala ma-constituency balutshwane kakhulu ukudlula obaba. I think okuqakatheke kakhulu thina njengabomama yikuthi silwe lathi singene kuma-position ona lawo akulabo baba njengoba sisithi sifuna i-50-50 ngangcono yi-50-50 nje ePhalamende singu-210 singathi omama maybe abayi-105 labo baba babeyi-105 sesingakwanisa lathi ukuthi singomama sibe ne-voice yethu ukuthi lathi kwesinye isikhathi kwelinye ilanga sivuke iPhalamende ivuswa ngomama kuphela.
Okwamanje idale lePhalamende lilabesifazane abafika amachumi amane lanhlanu i-45 labangamachumi ayisithupha abalezihlalo zabomama ezingancintiswayo eze-proportional representation kuthi abesilisa balikhulu lengxenye i-152. Baningi abantu abafisa ukuthi luqakathekiswe kakhulu usuku lwe-International Women's Day. Omunye wabalombono lo ngunkosikazi Melissa Nomakhosi Ndlovu omele inhlanganiso ebizwa ngokuthi yemthonjeni Women's Forum.
Kuqakathekile ukuthi njengoZulu kumbe njengeZimbabwe lo mhlaba jikelele nje silifake libe lilanga elimqoka eliqakathekileyo ingxeli ngaba yiholiday ukuthi njengabomama sikhuthazane siqinisane ukuthi singaqhubekela phambili njani ukuze sithuthukise omama.
Isisekelo sombuso welizwe leZimbabwe sikubeka sobala kusiqa sokungamachumi amahlanu lesithupha ukuba abesifazane labesilisa banamalungelo afanayo kwezombangazwe, ezomnotho, ezamasiko kanye lokuphila kwabantu nsuku zonke. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo. Ngingubathabile Masuku.
Siyabonga Bathabile. Lokhu sikudaba olufanayo amantombazana labesifazane elizweni bathi lokhu bebhekane lenhlupho eziningi. Sokwedlule iminyaka engamajumi amabili lanhlanu kube lomhlangano omkhulu oweBeijing wokukhuthaza ukuqiniswa kokulondolozwa kwamalungelo abo emhlabeni jikelele. Intatheli zindaba yethu uMark Peter Ntambe usethulela lolu daba.
Iningi labesifazana likhala ngokuthi lokhu besengozini yokuthelelwa imikhuhlane yamacansini egoqela ingulamakhwa leminye okubangelwa yikungamanga kuhle kwemnotho kwelizwe eZimbabwe. Abenhlanganiso yeGatswe Sisterhood emele amantombazana labesifazana abahlukumezekileyo bathi ngemva kweminyaka eminingi kangaka kwenziwe umhlangano weBeijing lokho esephulwa amalungelo abo. Unkosazana Debra Mwase walinhlanganiso uthi abazimiselanga ukumelela eminye iminyaka elikhulu njalo engakalungisiswa lawo malungelo.
There are still a lot of challenges that women face, particularly around their health. The major issue that they have is around sexual and reproductive health and rights.
Inkinga ikuhlukuluzwa kwamantombazana labesifazana kwezamacansini bephazamiselwe amalungelo abo ezempila kahle, babambe izisu lemikhuhlane ehlukileyo, kwehlise phansi impila kahle yabo kusiya phambili.
Unkosikazi Sibona Okuhle Buhlungu wehlanganiswe hashtag whispers ukuthi inhlolisiso abasanda kuyenza iveza obala ukuthi amantombazana lokhe ethelelwa lula imikhuhlane yemacansini.
Abaningi yona lawa ama-STIs. And then for amanye most of them, because abama STIs ngakhangela endaweni ezinjenge Gwanda lapho kulabo makorokoza khona, abantwana bayahlukuluza ukuthi ekwanisa ukuya test athole ukuthi kungabe kule gcikwana litholile kusuka kube nzima, ebesephila enjalo ngokuhlukuluzwa lokhyana, ebesecine sedevelopa imikhuhlane yama STIs amaningi.
Okuchelisa lolu dubo uthi yikusela okusuka kwenza ukuthi abasakhulayo bethiye isikolo, abafana besiya korokoza, amantombazana ebanjwa ngamandla okuthengisa umzimba wabo.
Ya like iarea engengayikhulume eGwanda ngikhuluma ngayo ngoba asilanyanga sivela khona. Sithola abantwana besithi abasakwamisa ukuya esikolo bengaba ngama-dropouts, abaningi sebesiyaphekela omakorokoza kumbe abaningi sebesiyazithengisa imizimba yabo kubo makorokoza. So ukudropa kwabo esikolo kusuka kungezelele ama cases ona lama abuses ayenzakalayo kuma communities.
Ingcitshi kwezemfundo zithi inani lamantombazana afinyelela izifundo ezazivekelwe abafana endulo lokhe liphansi, kuthi lalelo eselitshiyela isikole endleleni lokhe liqonga kubangelwa ekungamanga kuhle komnotho welizwe. Udokotela Perkins Muzedzi okhokhela ugatsha lwezifundo ze-engineering technology ekolitshini leHarare Institute of Technology uthi sokumele amantombazana athathele phezulu amathuba akhona okwamanje kwezemfundo ukuze ezithuthukise.
It's pleasing to note that the numbers are actually increasing. In terms of our admissions, it has been rising. Now we are almost around 35, 36. And so there is an increase in the uptake in terms of...
Siyajabula ukuthi sebethathela phezulu sibili imfundo yabo. Ngoba kudala babe balutshwana kuma 20, 30, 31% kulezi zifundo. Sikhuluma kanje lonyaka sesiku 35% yezifundi ezingamantombazana, okuyinto ejabulisayo ngoba impilo yakulezi insuku isidinga ukuthi labesifazana bangasaleli.
Amantombazana abikwe kusimo sokuthatha ukwedlula abafana ukungena kunkinga yokwehlelwa imikhuhlane yengulamakhwa lokuthelelwa igciwane le-HIV. Njalo bevame ukwehlelwa yinkinga yokwendiswa besasebancane begcine sebehlukuluzwa ezindlini. Ingcitshi zithi lokhe liqonga inani labesifazana abehluleka ukufinyelela imfundo yaphezulu yamayunivesithi lama-polytechnic nxa kulinganiswa lamanye amazwe awezwekazi le-Afrika, njalo imfundo iyiyo engenelisa ukwehlisa indubo ezibhekana labesifazana kuyiwa phambili. Lonyaka eleZimbabwe limanyana lamazwe omhlaba linanza ilanga lokuthuthukiswa kwabesifazana lamantombazana ele-International Women's Day eMutare ngaphansi kwendikimba ethi I am Generation Equality 2020, Realizing Women's Rights. Nimele iStudio 7 eHarare, ngingumark Peter Ntambe.
Lamhlanje kuhlelo lwe live talk sikhangela udaba lwezijeziso zenotho ezetheswe ezinye eziphatha amandla zezanu PF ama sanctions. Thumelani text message unombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Ale balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Kwezivela amanye kwamanye amazwe ngamafitshane isigaba seMaryland ngesinye sezigaba ezine kwele Melika esilabantu abafunyenwe belegcikwane leCoronavirus. Umongameli Donald Trump usephasise umthetho wokusungulwa kwesikhwama sokulwisana lwalumkhuhlane samadola adlula amabhiliyoni athobaminwembili i-$8.3 billion. Kulinyazwa abantu abahlanu phandle kwesigodlo sommeli wele Melika kwele Tunisia lamhlanje ekuseni ngemva kokudubuka kwebhomba ebelithiwe emzimbeni welinye lamalunga eqembu labalwa becatsha abesimuslim abedlulisa amalawulo. Ukusabalala kwegcikwane le-coronavirus emhlabeni jikelele kubikwa sokuphazamisa imisebenzi yamafekitali kwele Nigeria ikakhulu lawo asebenzelana lawe China. Lebalaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Kwezemidlalo balwisa ukuba babe sebeqedile ngomvulo ozayo abalungisa inkundla yeBarber Fields koBulawayo besithi mhlawumbe singeneliswa ukubanjwa isikhathi sokuthi iqembu elimela ilizwe emdlalweni wenguqu lama-Warriors lidlalele eZimbabwe emdlalweni walo wekafu lenqikilana lelakwele-Algeria. Okuningi asikuzweni kuJoseph Njanji.
Ukukhuluma lentatheli zindaba ngemva komhlangano oqhubela iziphathamandla zeCouncil yakoBulawayo namhla ekuseni, umsekeli kamphathintambo ogatsha lwabatsha ezemidlalo lokuzilibazisa uTino Machakaire uthe uyasuthiseka ngendlela okuqhutshwa ngayo umsebenzi wokulungisisa inkundla yeBarber Fields.
Ngokubona kwami umsebenzi uqhubekela phambili kuhle, njalo sikhangelele ukuba kuzathi kufika usuku lwethoba munye omunye umsebenzi sizabe sesiwufezile njengokusho kwalaba abaphezulu. Nxa singakweneliswa lokho, labo abazahlola inkundla bazathola konke sekusesimeni esihle.
Umsebenzi wokulungisa inkundla ezibalisa eBarber Fields kanye le-National Sports Stadium uqhutshwa ngoba inhlanganiso ye-Confederation of African Football itheka zilungelanga ukudlalelwa kuzo nxa iqembu lesizwe lidlala lamaqembu akwamanye amazwe. Inkundla yeBarber Fields yona ithathelwe ilungelo lokuba kudlalelwe kuyo imidlalo le ensukwini ezedluleyo ngemva kokuba ikhansili yedolobho lakoBulawayo okuyiwo abanikazi ingalungisanga lokho bekuthiwe inhlanganiso ye-CAF kumele kulungisiswe. Lezi ngezigoqela isimo senkundla ngokwaso ngoba kuthiwa utshani kumele kube luhlaza yonke indawo, ikanti lamasango kumele kube ngamasango akhupheka lula njalo engawe aluminium. Kumele kungezelelwe njalo izambuzi emakamelweni okugqokela khona abadlali, kuphinde kufakwe lamatafula umuntu alala khona nxa bemcovacova i-massage table. Okunye njalo kuthiwa kumele kube kubhalwe kukhanya kuhle izaziso ezincedisa ukuba abantu bebekwazi ukuba baqonde ngaphi. Nxa ukulungiswa kwenkundla yeBarber Fields kungaphela ngomvulo, abenhlanganiso elawula umdlalo wenguqu kweleZimbabwe abeZimbabwe Football Association bazathumela imifanekiso yalokho sokwenzakele kwinhlanganiso ye-CAF ngolwesibili. Ngemva kwalokho kukhangelelwe ukuba inhlanganiso ye-CAF ithumele abantu abazohlola inkundla ukuthi ingapasiswa ukuba isilungile ukuthi iqembu lama-Warriors lizabe selizadlalela kuyo lele-Algeria mhla zingamashumi amabili lathoba munye kuyona le inyanga. Nxa limizamo ingehlula kuyabe sokumele umdlalo lowo uqhutshelwe ngaphandle kwelizwe. Olunye udaba lumayelana nomdlalo wenguqu, iqembu le-Highlanders lizadibana lele-Chapungu ngensonto emdlalweni wokuzwana amandla phambilini kokuqala kwesizini yalonyaka. Ngiyimele iStudio 7 koBulawayo, nguJoseph Njanji.
It was a Friday, my darling.
Woza Friday madali, kutsho ukuthi namhlanje kuhlelo lwethu Woza Friday silo tabane moyo ehamba leqembu lakhe letatani baloyi Express bephethe idlalade labo lesibili. Okunenga sikuzweni kuNtungameli Nkomo weStudio 7 elandisa.
Iqembu letatani baloyi liqale ukuhlabela ngo-2018 lahle lethula idlalade lalo lakuqala elithi impendulo. Selikwenzile njalo ngaleli elilesihloko esithi uzinuke amakhwapha. Nango umkhokheli waleli qembu uThabani Moyo echasisa ngemvelaphi yabo.
Lapho esiphuma khona thina siphuma vela ekhezi kosigangatha. Sisebela umusic wethu sise-South Africa endaweni yase-Pretoria.
Idlalade leli lilengoma eziyisithupha ezigoqela ethi usugcotshwe ngobubende, Cyclone Idayi, Ontando Kayiphikiswa kanye lethi Nkosi Yami.
Sikhuluma ngani sijandile madodzi? Chin-chin!
Tholakala ngapi idlalade mnumzane?
Abafuna ukuthenga umculo wethu bawuthola kithi, bengakwazi ukuthi basithinte kule nombolo ethi 0789505568.
Likhumbule balaleli ukuthi lezo nombolo ngeza kwele South Africa, ngakho lifake ikhodi yakulelo lizwe. Abalandeli ungabatshiyela wapi amazwi?
Engingathanda ukubatshiyela khona njengamanje ukuthi sisayibambile, ikakhulu uma nabo besixhasa, njalo siyababonga ukuxhaso lwabo ngazo zonke izikhathi.
Uphuma-ke enkundleni uThabani Moyo leqembu lakhe letatani baloyi express ngale.
Ikhulekela abantu njani yokuthi baphenduke bona beshiye umhlaba basayazi namhla kufika usuku lwami lokufa. Ingakho khulekela abantu njani yokuthi baphenduke bona beshiye umhlaba yisiwonzani lesengisenzayo.
Siyabonga ntungameli obexoxa ke le tatani baloyi express. Sabe sigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje, kodwa singake hlukani ke sikhangele inhloko zendaba. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthiye abanye bephethe ongaphansi ngamazwi akhe wokuthi kumele abantu bazihlanze kunye lemizi yabo, esithi abazatholakala belamahu emzini yabo bazabotshwa. Abakumsebenzi wokwethekelela kwelizwe bathi sebenenhlelo ezithile zokucebisa lokwazisa izethekeleli ngegcikwane le-coronavirus. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama nguChris Gande, sidibeneni njalo kusasa.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 pm kusvika na 7:30 pm.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.